Mashoko aya aturwa nemutauri weutore ZDF Kenneth Overson Mugwisi apo vange vari kutsanangurira vatori venhau basa remauto musarudzo dzegore rino. Vamugwisi vati vanoshushikana zvikuru nemashoko emanyepo ari kutaurwa nevamwe vanhu nekunyorwa mumapepa nhau ekuti mauto akaendeswa kumaruwa uko ari kuita zvematongerwo enyika nekutsvagira rimwe bato rutsigiro.
Hatina mauto ataka isa kumaruwa kuti vabatsire rimwe bato kana ripi zvaro kuti riite zvakanaka pasarudzo dziri kutevera. Kana kune vamwe vedu vemauto vanenge vachiti vakatumwa nesu, kana zvichigoneka tiudzei kana kuti motaurira mapurisa vari pedyo nemi kuti pane vari muchiuto vari kuita basa rakafanana naizvozvo. Isu hatina vanhu vatakatumira kunobatsira ichero bato ripi zvaro kukampenera maelections ari kuuya a30 July.
Vati veruzhinji vanofanira kuziva kuti pagara paine masoja ari kushandira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ari kuita mabasa akaita sekuvaka zvikoro, zvipatara, makirinika, zvirongwa zvecommand agriculture, kuchengetedza mabhodha pamwe nekubatsira venational parks kuchengetedza nzvimbo dzinogara mhuka. Vati kuonekwa kwemasoja pamisangano inenge ina vakuru vakuru vehurumende hakusi kuti vanenge vachiita zvematongerwo enyika asi kuti vanenge vachichengetedza vakuru vakuru ava. Vati ZDF haisiyo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo asi kuti ichange ichibatsira mamwe mapazi ane chekuita nesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission ZEC nezvifambiso pamwe nekubatsira mapurisa nekuchengetedza runyararo panguva yesarudzo.
Musarudzo yatakatarisana nayo ye-2018 harmonized elections iri kuitwa musi wa30 July, Zimbabwe Defence Forces vari kubatsira mapazi ehurumende kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Mapazi akaita semapurisa, Zimbabwe Republic Police, ZEC, nevamwewo zvavangangova nezvekuita nesarudzo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi vari kumirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti panofanira kuwiriranwa kuti ndivanani vopinda mukomiti yeZEC inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeLogistics Committee, kwete kupinza mauto nerweseri.
Saka tichida kuona kuti ari muLogistics Committee ndeupi, uye panenge pane masoja ngaapinde, towirirana kuti hapanofanira kupinda masoja. ZEC inofanira kutowirirana nesu nokuti tisuka mutambiri kugwinya wawo. Ndosaka muriona tiri kugwinya kudai nekuti baloti nderedu. Hakuna munhu ndakutaura kuti anonzi anopururudzirwa achichata iye ari kumba kwake. Munhu anotofanira kunge ari munhandare kuti apuwe zvipo zvemuchato. Tisu vari kupuwa zvipo. Saka masoja nevamwe vaperekedzi vemuchato havagoni kutitora zvipo kana kuti tange tiri pamuchato. Vanotopuwa kadhi rokuya kumuchato kuti vati kana vada kugeti krasha ndopatiri kuita kapo bongozozo. Asi hami yedu tinoida, inofanira kuita basa rinobatsira kuti sarudzo dzite zvakanaka.
Vamugwisi vatiwo mauto ese achange asiri kunzvimbo dzaanogara kana kushandira pasarudzo ndiwo chete akanyoresa kuti avhote sarudzo dzisati dzasvika kana kuti postal ballot. Vati mauto aya anosanganisira ayo achange achiita zvidzidzo kuAll Arms Battle School kunyanga, mauto ari kudzidzira basa paZimbabwe Military Academy kuGweru, mauto ari kumiganhu yenyika pamwe neavo achaenda kumitambo yemauto kuRussia yeRussian Military Games. Vamugwisi vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vanyore nhau dzechokwadi uye kuti vavabvunze vasati vaburitsa nhau pamusoro pemauto. Vatiwo hazvina kunaka kunyora nhau dzemanyepo sezvange zviri kuitwa nemamwe mapepanhau emuno.
Tinotarisira vatori venhau vanoshanda nemauto avo zvakanaka. Kana kune zvavanenge vasina kunzwisisa kuti zvakamira sei zviri kuitwa nemauto eZimbabwe Defence Forces, tinovakurudzira kuti chero nguva ngavabate mutauri wemauto eZimbabwe Defence Forces vanchibvunza izvo zvavanenge vachida kuti vanzwisise zvakamira sei. Mutauri aripo chero nguva ipi zvayo, taura navo nekuvapa mhinduro dzinovagutsa.
Vayeuchidzawo veruzhinji kuti mauto anobvumidzwa nemutemo kuti avhote musarudzo, vachiti chisingabvumidzwi chete kuve nechigaro chezvematongerwo enyika munhu achiri pabasa. Vamugwisi vati bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza mauto akasiya basa kutora zvigaro mapato ematongerwo enyika avanoda. Pavabvunzwa nezvekuti vachatambira here zvinenge zvabuda musarudzo kana bato riri kutonga rezano PF rikakundwa musarudzo, vamugwisi vati mauto anotevedza bumbiro remutemo wenyika. Mashoko avamugwisi anopesana zvikuru nevaimbo vemukuru wemauto ose Mushakabvu General Vitalis Zvinavashe, avo vakati mauto haizobvuma kuti nyika itongwe nemunhu asina kurwa hondo yerusununguko. VaZvinavashe vakataura mashoko aya vakakomberedzwa nevaimbo vemukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri, vaimbo vemukuru wemauto emuchadenga vaParents Shiri pamwe navaConstantino Chiwenga, avo vave mutevedzeri wemutungamiri wenyika mushure mekupidigura vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna mbudzi gore rapera. Kunyange hazvo vamugwisi vati mauto achatevedza bumbiro remutemo, varamba kupindura mubvunzo wekuti havana kutyora mutemo here pavakabvisa vamugabe pachigaro zviri kunze kwemutemo. Vaimbo vemutungamiri weZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe vati chero pose paanotyora mutemo, mauto anenge achingoti ari kutevedza mutemo.
Pose pavanoita zvinhu zviri kunze kwemutemo oro zvinhu zvisirizvo, munonzwa vachitaura zvibumbiro remutemo. Even pavakatora simba negidi nezvombo zvehondo vaita kutevedzera bumbiro remutemo. Saka papa vari kungoitira zvinhu zvekuyevedza vanhu vekunze kwenyika, uye nevamwe vanhu vakaita sena United Nations nana SADC vari kuuya kuzoongorora kuti misaro dzedu dziri kubatwa nemazvo here. Asi chokwadi chechechi ndechekuti vanhu avava vari kunyepa endi masoja arimo mune zvematongero enyika.
Vemapata anopikisa vanoti pane zviuru zvemasoja zvakaendeswa kumaruwa kunotsvagira ZANU PF rutsigiro, uyewo vachiti ZEC iri kushanda nemauto achiri pabasa. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti mauto avapa mujandigere ndiwo ari kushanda neZEC sezvinodiwa nemutemo wenyika, kwete vachiri pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.